Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mumbeshora pakuparurwa kweurongwa hwepiri hwekupedza dambudziko iri hweantimicrobial resistance AMR National Action Plan 2.0 nasi muHarare. VaMumbeshora vati Zimbabwe inorasikirwa nevanhu vakawanda pamwe nezvipfuwo zvichikonzerwa nekuti miviri yavo inenge isisakwanisi kushandisa mishonga yavanenge vachinwa.
In Zimbabwe alone, more than 15,800 lives were lost in 2019.
Mugore ra-2019, vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu vakafa nekuti miviri yavo yainge isingadaviri mishonga yavainwa. Zviuru nezviuru zvezvipfuwo zvakafawo. Tiri kukumbirawo rubatsiro kubva kushamwari dzedu dzemasangano anoshanda akazvimirira uyewo kubva kuhurumende nedzimwe nyika.
VaMumbeshora avo vaparura hwaro hwekurwisana nedambudziko rekusashanda kwemishonga muvanhu nemuzvipfuwo uhu vatiwo chichambe chiri kumunhu wese zvake kuti mishonga inowaniswa varwere ishandiswe zvainotarisirwa kuita. Vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kutsvaga mari yekutenga michina inoshandiswa mukuongorora utachiona, kuvaka zvivakwa zvakakodzerana nebasa iri uyewo nekuti kuitwe ongororo dzakadzama padambudziko iri. Hurumende yeBritain yapa Zimbabwe rumwe rubatsiro rwekurwisa dambudziko iri kubudikidza nehomwe yeFleming Fund rwemari inosvika £2.8 million. Mutevedzeri wemumiriri wenyika yeBritain muZimbabwe, amai Joe Abbott, vati hurumende yavo inonzwisisa matambudziko akatarisana nenyika.
The burden of AMR is growing the world over.
Tinoziva kuti dambudziko rekusarapika kwezvimwe zvirwere nenyaya yekuti zvinenge zvakomba harisi muZimbabwe chete, asi ririko pasi rese. Chishuwo chedu kuti Zimbabwe pairi kusangana nematambudziko akadai ikwanise kumakunda.
Nyanzvi dzinoongorora utachiona hunokonzeresa zvirwere dzinoti kusadavira mishonga kunogona kuitwa nemunhu ari kurwara kunogona kukonzereswa nekuti utachiona hunenge hwakomba, wava kuda mishonga yakapamhidzwa kusimba, kana kuti mushonga unenge wapiwa munhu unenge usiri iwo, kana wokuti unenge uchinwiwa nenzira isiri iyo. VaMakomborero Mafukidze, nyanzvi inoshanda nezvipfuyo uye vari mudzidzi paChinoyi University of Technology, vanoti panoda mitemo yakati chikiti kuti mishonga yezvipfuyo kana kuti maantibiotics ishandiswe zvine mwero.
Kuri kushayikwa regulation inodzivirira vanotengesa kuti varegedze kutengesa pasina maprescription zvinongoitwa kuzvipatara. Kushandiswa kwaanoitwa maantibiotics aya akashandiswa kune zvirwere zvemangamanga anobuilda iyo inonzi resistance, which is antibiotic resistance. Inoita kuti chirwere chemhangamanga chinenge chichida a specific type in antibiotic chinenge chakuda mushonga yakawanda steric kuti chirapike.
Nyanzvi mune zveutano hwevanhu uye vari mukuru wesangano reLife Empowerment Support Organization Muzvare Olive Mutaveni vanoti hurumende inofanira kuva nedzimwe nzira dzekutsigira zvirongwa zveutano nemari pane kungomirira kupiwa rubatsiro.
Dai hurumende yedu yabatsira kusimudzira plant yedu inogadzira mapiritsi muno muZimbabwe. Vawanirwawo materials nemaresources sezvo nyika yedu yagara ine upfumi hwayo kudhara. Ine upfumi hwekuti ine maminerals akasiyana-siyana anowanikwa munyika. Mari dzese dzidzo dzikatorwa dzinogona kuwanawo imwe yakawanda inotoenda kuhurumende vanhu vagowana kubatsirikana.
Sangano reWorld Health Organization iro ranga riripo pamusangano wanhasi rinoti kana dambudziko rekusadavira kwemishonga muvanhu rikasagadzirwa panosvika gore ra2050 vanhu mamiriyoni gumi vanenge vave kufa pagore, uye nyika dzepasi rese dzicharasikirwa nemari inosvika madhora ekuAmerica 10 trillion. Vanhu vemuZimbabwe vakurudzirwawo kuti vasangonwa maantibiotics vasina kunzi vamwe naana chiremba uyewo kuti vamwe vachitevedzera zvavanenge vaudzwa kuitira kuti masoja emiviri yavo arambe achikwanisa kurwisana neutachiona. Sangano reWorld Food Programme rapindawo musangano wanhasi richiti richatsigira Zimbabwe murwendo urwu kuitira kuti nyika isarasikirwa nezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.